Zimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti hadzioni tarisiro yehurumende yekuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvina zvine zviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 4.6% ichibereka michero dzichiti zvimhingamupinyi zviri mumapoka ari kutarisirwa nehurumende kuti ndiwo achasimudza upfumi zvinogona kukanganisa tarisiro iyi. Vachitaura nezuro pazuva remhemberero dzezuva remagamba akasvira nyika munguva yehondo yechimurenga, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadzokorora zvakare tarisiro yakamboziviswa negurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube mwedzi wapera pavakaparura urongwa hwemashandisirwo emari hwepakati pegore yekuti upfumi hwenyika huchakura huchisimudzwa nemapoka anoti rezvicherwa, rekurima, rekuvaka pamwe nerekushanyirwa kwenyika. Imwe nyanzvi mune zveupfumi Dr. Tapiwa Mashakada vanoti matambudziko ari kutarisana neupfumi hwenyika akawanda achiwedzerwawo nehondo iri pakati peUkraine neRussia zvinogona kuita kuti upfumi hwenyika hutadze kusvika pakatarisirwa kusvika panopera gore rino.
Angori maprojections anogona kusabudirira kana kuti anogona kubudirira. Patinde muhondo yeRussia iri kuri neUkraine nokukwira kuri kuita zvono muno munyika medu. Handifungi kuti tinokwanisa kuibata 4.6 inogona kutodzikira zvachose kusvika kuma 2.5 tichienda kumberi nokuti goredu regore rino agrikaucha haina kumbira zvakanaka.
Dr. Mashakada vanoti chanyanya kukanganisa tarisiro yekukura kweupfumi hwenyika inyaya yekuti mapoka ari kutarisirwa kuti achasimudza upfumi ane matambudziko awowo. Mashoko aDr. Mashakada anotsinirwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti maonero avo ndeyekuti upfumi hwenyika huchatodzikira kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 3.7% kusvika panopera gore rino.
Nyanzvitarisiro ine nzvimbo yakakura sihagoni tizokwanisa kusvika pa 4.6%. Ndicharangarira kuti gore richitanga tanga tatombonzi 5.5% ndoyadzorwa kuenda pa 4.6%. Asi maonero edu hapana zviri kuratidza kuti tokuswedera nepa 4.6% ipapo. Saka maonero angu inini ndinofungidzirawo kuti pamwe tenshotarazve kuma 3.7% kuri kuti pane zvazosimuka.
Vamuchera vanoti zvakare zvimwe zvavanoona zvinokanganisa upfumi hwenyika mamwe matanho nemimwe mitemo zvinodzikwa nehurumende ichifunga kuti iri kugadzirisa zvinhu asi zvichitovhiringa kukura kweupfumi. Asi muzvinabhizimusi vari nhengo yezanu PF mudunhu reHarare vaGilbert Muponda vanoti saka zvingaitwa zvii kuti tarisiro dzehurumende dzibudirire mune remangwana. Vakuchera vanoti panofanirwa kugarwa pasi poiswa misoro pamwe chete hurumende yosiyanawo netsika yekungozora dope vamwe vose panenge paramba kufamba zvainenge ichitarisira.
Kubva paFirst Republic tine vanhu vati vanopomera mhosva kana zvisiri zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe vanhu vemabhizinesi vanenge vasingakwanisi kuti vabatsire vana vezimbabwe nekuteerera zvokutaurwa nehurumende. Asi hatisatanyatsogara pasi senyika kuti tionesane kuti matambudziko aya anobva kupi uye kuti iyo hurumende pati zvayo iri kuunjawo sei mukukonzera kwainenge ichiita kusagadzikana muupfumi. Hurumende kana ikamuka nhasi yoti tabvisa interest mangwana yomuka yatadzosera interest zvinhu zvinokanganisa upfumi. Tapanoda kuti paitwe chirwirangwe, paitwe maonera pamwe chuma chomuzvikuru vanhu vagare pasi senyika, bhizinesi, hurumende, vanotenga vatengi maconsumers.
Mazuva mashoma adarika takanzwa ZESA ichizivisa vemigodhi kuti vatange vachishayiswa magetsi nekuda kwedambudziko ratarisana nenyika rekushayikwa kwemagetsi anoikwanira. Kunyange hazvo hurumende ine urongwa hwekutenga magetsi kuZambia nekuMozambique izvi hazvisati zvabudirira sezvo nyika idzi dziri kunzi dziri kuda kuti Zimbabwe itungamidze mari mberi. Ukuwo kuboka rekuvaka kune matambudzikowo ariko anosanganisira kurangwa mabasa kwevashandi vachida mihoro yakaringana. Saka tarisiro yehurumende ingabudirira sei? Ndipo paya panonzi nevakuru tinotenda maruva tadya chakata.